and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 Chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust, muzvare Alice Diana Kuveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramajestiti kuchitungwiza mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi mana neumwe 241 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava vaviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu 694,730. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere 418,748. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu vanoita mazana maviri ane makumi mashanu 250 vafane chirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevatatu 203 vakafa. Manicaland ichitoverawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana zvine mazana matatu ane gumi nevasere 40,318. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine makumi mashanu nevatanhatu 37,056. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rinotsigira danho rehurumende rekumbosambaradza mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Asi vati zvakakoshawo kuti pose panotorwa matanho akadai, hurumende inofanira kugara pasi nevemabhizimisi, vashandi nevamwe kuti vafambe pamwe chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Federation of Zimbabwe Retailers, tinoda kuramba tirangaridza veruzhinji vemabhizimusi uye nenharaunda dzakasiyana siyana kuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chichiri matiri zviri kwatiri isu sevagari venharaunda kuti tinge tichizama nepatinogona napo kuchengetedza mitemo inenge yaparurwa nehurumende
mungapa mwenzaniso here
yakafanana nekuchengetedza yatinoti social distancing yekuti paumire kana pauri panofanira kunge paine mita imwe chete pamberi pemunhu waunaye uyezve ngatirambei tichishamba maoko nemvura inopupuma uye inoerera tienderere mberi nekupfeka mamaski edu nenzira dzinotarisirwa uyewo ukange wanzwa sokunge une chirwere ichi atingati masymptoms ibva wamhanya pane zveveutano vari padyo newe kuti unoongororwa
ndeipi kurudzira yamuri kupawo kune vemabhizimisi vanova nhengo dzesangano renyu
toramba tichiyambira vemabhizimusi kuti muzvitoro kana munzvimbo dzavanoitira mabasa avo ngavasatendera vanhu vachiungana uye ngavarambe vachitora matemperature kudziya kwemuviri pane mutengi wega wega anopinda muchitoro kana panzvimbo yavanoshandira uyezve vashandi ngavachengetedzwe nemhuri dzavo tirambe tichiongorora isusu sevaridzi vemabhizimusi kuti vashandi havasi kupindawo panjodzi here yechirwere ichi kubudikidza nevatengi vavanosangana navo kana kuti ivo pachavo
munorevei mukatsanangura
ngatiteererei nekuteedza gwara riri kutorwa nehurumende yekuti chirwere checovid-19 chisapararire kunyanya-nyanya takatarisana nenjodzi yethird wave iyo yamunoona kune dzimwe nyika iri kuuraya vanhu vakawanda
muzimbabwe zvakamirawo sei
muno muzimbabwe tiri kuonawo kuti mumazuva mashoma apfuura pane vanhu vakati wandei vabatwa necovid-19 uyewo nevamwe varasikirwa neupenyu saka kurasikirwa neupenyu kwomumwe chete kurasikirwa kwevanhu vakawanda saka munhu mumwe chete vanhu vakawanda saka pachirwere checovid-19 hachina wachinosarudza hachina munhu mupfumi murombo kana anoshanda kana asingashande hachitarisei izvozvo kune vamwe vanoti aiwa ini ndiringo here ndine mari dzangu haindibati covid asi mukatarisa kumashure tiri kungoona kuti munhu ane mari neasina ngwere neasiri ngwere chiri kungobata uye chiri kuuraya saka naizvozvo senyika tinofanira kuramba takamira chaizvo kuti tirwisane nechirwere ichi nekuti hachina mugoni kuchigonera chete ndokunge tateedza zvinotaurwa nehurumende uye zvinotaurwa neWorld Health Organization
mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Chiti nyika yavo inochema vakafa nechirwere checovid-19 mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa yave kubva pachinhano chechipiri kuenda pachinhano chechitatu mukurwisana nechirwere checovid-19 vaRamaphosa vakati zvakakodzera kuti mitemo yokurwisana nechirwere ichi isimbaradzwe kubva nhasi vanhu muSouth Africa havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pa10 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani vaRamaphosa vakati mumazuva manomwe apfuura vanhu vanoita zviuru zvinomwe nemazana mashanu 7500 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva vaRamaphosa vakati vanhu vanoita mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe 791 vari kufa nechirwere ichi muSouth Africa zuva rega rega nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa sezvo vanhu vave kuratidza kuremerwa nemitemo yokurwisana nekupararira kweCOVID-19.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muno muSouth Africa huri kuramba uchikwira. Tikatarisa mavhiki maviri apfuura, pari kunzi pazuva roga roga vanhu 7500 vari kuwanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Izvaita kuti president wenyika Cyril Ramaphosa vature nhauro musi wa15 June 2021 vachitaura kuti South Africa yakubva pachinhano chechiviri, kana kuti yatingati alert level 2 yayanga iri vachiisa paalert level 3.
Izvi zvinorevei tichitarisa magariro anoitwa nevanhu muSouth Africa?
Izvi kureva kuti zvimwe zvinhu zvaazvichitenderwa under alert level 2 zvaakuchirambidzwa. Uwandu hwevanhu vaitenderwa kunzi vange vachiungana pamwe chete huri kuramba huchingodzikiswa, nekuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwedenda iri.
Vanhu vari kuzvitora sei izvi, Dr. Mukonza?
Mamirire ezvinhu akadai ari kukonzera kuti vanhu vatye zvikuru, nokuda kwekuti kunze kwekurasikirwa nehama neshamwari. Izvi zviri kureva kuti panyaya dzezveupfumi zvinhu zviri kutarisirwa kuti makambani nemashop nemaindastri angakuratidza kuti akumuka, akuchidzoserwa kumasure zvakare. Saka zvinoreva kuti vanhu vacharasikirwa nemabasa, vacharasikirwa necheuviri. Totarisawo iyo nyaya yeutano, zviri kureva kuti vanhu vari kugara vachitya, nekuti chirwere ichi chiri kugona kubata ani naani zvake. Pane kakutya kari kubata vanhu maererano nemamiriro ezvinhu ataurwa kuti ndo zvazvaita nemutungamiri wenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust, kana kuti CheatRest, Muzvare Alice Diana Kweveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi maererano nemhosva yavari kupomerwa yokupesvedzera mhirizhonga, vachinzi vakakurudzira vanotengesa mumigwagwa vaiputsirwa zvinhu zvavo nemapurisa kuti varambe. Rimwe ramagweta amuzvare Kweveya vaJacob Sikala vanotiudza pamusoro pezvinotarisirwa kuitika nhasi.
Chakaitika ndechokuti nezuro takandotora Diana Kweveya paSt Mary's Police Station, apo paakanga vavhura dhoketi rake rine mashoko akanga akanyorwa naofficer in charge weSt Mary's Police Station anonzi ivo vamusonza, vanova iwe complainant munyaya iyi. Vakanyora mapepa avo kuti ivo vano ona kuti Alice Kweveya akakurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga nenyaya yekupwanywa kweoperation yakanga achiitwa yokuputsira vanhu pavanogadzira nokutengesera zvigadzirwa zvavo. Saka takadzi tiende kulaw and order navo, tikaenda tikanovasiya ukoko. Takazovasiya vane lawyer redu rimwe randiri kushanda naye panyaya iyi vanonzi vaFred Masarevhu, ndo vakasara na Alice Kweveya ukoko.
Pakasara muzvare Kweveya kumapurisa, vakati chii chakaitika?
Chakazoitika ndechokuti Alice akazonzi kulaw and order tava kumusunungura kumuisa into custody as lawyers. Mouya naye nhasi kuti tigomukira tichienda kudare redzimhosva. Saka nhasi tiri kuenda kudare redzimhosva rekuchitungiza Magistrates Court, ndokuri kunopinda Alice Kweveya mudare redzimosha momo achino pomerwa nyaya yari kupomerwa ne hurumende ipapo. Saka tichaona nyaya yebhero ndo yatiri kumbono tanga kurwisana nayo muzuva ranhasi. Toona kuti tinobudirira here kana kuti kwete. Then we are going to take it from there kuona kuti mberi tozviita sei. Saka Alice Kuvea nhasi ari kupinda mudare redzimosha achitongwa iye nenyaya yokunzi akaviolata section 187 yeLaw Codification and Reform Act inonzi iyo inciting to cause public violence.
Vasikala, anditi muzvare kuvhiya vakaenda kumatare edzimhosva vakanobudirira kuti kupunzwa kwezvivakwa kumbomiswa. Ko vakasungirwei mushure mekukunda mudare redzimhosva?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane dzungu vasina kana simba rinobva mubumbiro romutemo kana kuti kubva mugwaro rezvomutemo renyika, either from the statute or from the constitution of our country, vachiti ivo muzvare Alice Kuvea akaenda pachitungwiza municipality headquarters akandokurudzira vanhu kuti vasavarambe kuti vaputsirwe zvinhu zvavo zvavanosevenzera. Saka iyi ihondo yakauyiswa navanhu vanga vachida kuitira vanhu utsinye. Saka pakaenda Alice kumataredzi mosva akanomisa kuda kupwanywa kwanga uchida kuitwa kwakarwadza zvikuru kwazvo vanhu ava. Ndo vane hondo yose yamuri kuona iri kuitika kuna muzvare Alice Kuvea.
Avo vange vari rimwe remagweta amuzvare Kuvea vajobsikala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union, ATUS, riri kutarisirwa nhasi kuratidzira padandemutande senzira yokucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa16 Chikumi gore roga roga. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro nevatori venhau nesangano iri rakabatana nerimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vanoti vari kutora danho rekuratidzira pazuva remwana weAfrica iri senzira yokurwira kodzero dzedzidzo muZimbabwe.
Sangano raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nesangano reZinasu taita musangano nevatori venhau tichikurukura maererano nezuva reDay of African Child ra16 June ririko apo tiri kuti isu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 603,031 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvea vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remagistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva remwana weAfrica, International Day of the African Child. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini Chanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Vabereki vange vachivhota kuti zvikoro zvovhurwa here kotoro inouya varairidzi vasati vane muhoro yakakwana. Saka zvakabuda musarudzo zvakurukurwa zvakare kunzi pakaonekwa kunzi 98% yevabereki vari kuti varairidzi ndava vari kwevachapiwa mihoro yavo zvikoro zvisati zvavhurwa, kwete kuti zvikoro zvinovhurwa vabereki vobhadhara mari dzezvikoro asi musina kudzidza kurenge kuri kuitika sezvo varairidzi vanenge vari panguva vachi vakadeclare incapacitation. Saka sangano reAmalgamated Roads Union of Zimbabwe tavari kufuti tichataura zvakabuda tichiti zvikoro hazvisi kuzovhurwa sezvataura vabereki mureferendum iri kuitwa iyi kana nyaya yemuhoro isinge isati yagadzirirwa. Uye kuratidzira kuri kuitwa kuratidzira kuchangoenderera mberi pamwe chete nezinasu Zimbabwe National Students Union neAmalgamated Roads Union of Zimbabwe kusvika nyaya dzedzidzo dzakurukurwa dzinge dzichagadziriswa zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kroniko rinoti kanzuru yekuta reBulawayo yave kutuma vanhu vayo kunochengetedza nzvimbo dzose dzinopa mvura muguta iri, kuri kudzivirira vanhu vakaita semakorokoza vari kuzvibisa mvura yeguta nemishonga yakaita secyanide. ZimLife.com rinoti mutori wenhau anoshandira bepanhau reNew York Times Jeffrey Moyo achiri muhusungwa kunyange hazvo dare redzimoswa rakati abudiswe muhusungwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apa nezinofubira munotaura iyi inogona kuti nedzekritika kwayo because nesituation yamavaccines aroda kudonetwa kubva kune dzimwe nyika dzakaita seko kuna naAmerica plus nesocial distance magatherings nekukwirira kwakaita rate yeCovid South Africa everyday, ndinoona sekuti masoja achange achitora dangu rakasimba because zvinhu zvisingatodikani panguva inei.
Apo pastudio 7 apo makadi vana mukoma tanonoka hwande nana Sisima Velasi, nana Blessing Zulu, nana Mese Zenyu, ndokukwazisa ine mufaro ndichitenda nenhau dzemunotipa. Zvaitike muZimbabwe hama dzangu, eshe amenoti zvichapera kana kuti zvicharamba zvakangodaro handiziva namukoma wangu, but yei marwadzo vozizano PF yacho ka handina hangi kutaura mazhinji, but vana mukoma Blessing pakaoma kunoku pakaoma kuoma chaiko.
Makadi iko pastudio 7 makadi isitatambura nenhamo yedu yetanzwa tinongochema kuti hurumende dei yairegawo kuputsira vanhu zvinhu zvavo yatega kudzinga isi mavhenda mumustreet. Vanhu tiri kutambura tahwa nenhamo izvizvi vanhu vodzinga vanhu mustreet kushungurudza vanhu muchingorova vanhu tichishungurudzwa. Shuwa kana taenda kumaelections ngatiregei kurovana, ngatiregei kunyombana kutukana katabva kumaelections. Kwaitwa maelections akachena vanhu todla fuchi nomukaka topinda munyika yakanaka kwete kushungurudzika kwatiri kuitiwa. Tashungurudziwa nehurumende yedu yeZANU PF tashungurudziwa. Ndini munyaradzinyoni kunogwerwa.
Makaita 1 pastudio 7 pano makaita 1. Tinofara zvedu ndivachivengana kupurukwani. Izvo zviri kutaurwa navaloiti damba izvo. Isi ndonhema chaidzo tinogara tichingozviziva kuti vamonzora iZANU PF. Zvokuti mutungamiri anopikisa MDCT nhema vanenge vachitozivana neZANU PF nana Munangagwa. Saka inhema dzezi kutaurwa izvo kunzi kwaihe. Nokuti vamwe vese vanonzi kuti tiri kutaura takataurirana takadai, hazvisiri izvo. Vanotogara vanotozivana vanhu ivavo, vakatogara vaitodya pamwe. Isu purezidendi watiri kuda ndinezonchamisa. Zvanamonzora zvinozadamba izvo nana zvamunangagwa izvo pasi nazvo.
Makasimbereve Studio 7, tinokutendai nechirongwa chamunotipa. Nhau dzakachena. tashamisika kane kungoti kungoenda kwakaita vachamisa paya kuGlenview akaonekwa kutaiwa vanodiwa nevanhu takutonzwa nhasi president ragoti MDC materrorist kuoivo vanhu 5 ndozoti nyika yese materrorist nekuti ivo havadiwe zvatodishamisawo kutoda kuzviri kumbofamba sei kuti vanhu vari kuopoza corruption yavari kuita unzi materrorist asi ivo ana Douglas vanoita dialogu ravanoita nderechii kana ivo vachingoda kuita zvekuko kuzanonga vangoenda kaikoko kuti vanotakaita dialogu asi iyo ruling party ndoiringopa madecision ivo vachingoderera kungoti ngavangogara vaenda ikoko kwete kunyepedzera kunge veoposieni vachinyepera vanhu
maskara sei maskara sei maskara sei vavose mazvamarari vestudio 7 kana maskurawo zvenyu zvakanaka aiwa tozvitenda mumboverengawo mumboverenga zvatichitaura kuti tibatsirane nevakomana vezanwa vatambudza kudai vanhu nyika yese yongondengendenga nekuda kwezanu pf kwavo kugona here nai zanu pf iyoyi yongoramba yoita humbimbindoga usingabatsiri mazvona ndo unonzi humbimbindoga ihwohwo humbimbindoga wacho husingatombobatsira zvikoro vauraya makliniki vauraya hamusisina mushonga munyika hamuna chirimo munyika zvese zvapera zvese zvafa hakusi kutonga kwakanaka hauda kuti munhu wese akutyawo kuti achiuya achizoita mainvestment mukati menyika vakutya nokuti vanoziva kuti hapana chati zvikungunobiwa mari dzedu zvikungunobiwa vanozodzidzorerwa nani tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita tinokuramba tichikukurudzirai kuti mwari wakuitirei zvakanaka nebasa ramuri kuita mashamarari mese vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita rambai makadaro tinongoramba tichikushingisaiwo isusu kuti tirambe tichinzwawo nhau dzamunotipa tinokutendai muswere zvakanaka
makadiko makadiko ana mukoma Hwande ana Jonga ana mukoma Blessing nevamwe vose vashamarari vestudio 7 ini ndine mubvunzo kuti sei hurumende yezanu pf navamunangagwa iyi ichitora nyika yezimbabwe kuita kunge yavo vega iko zvino vari kuputsa dzimba zvinhu zvevanhu vanhu vemuzimbabwe vana vezimbabwe vari munzvimbo dzichitungwiza neHarare apa ndipo pavari kuraramira haivo vakundikana vamunangagwa havazive kuti upurezidendi hunoitwa sei munhu kunzi unzi purezidendi unofanira kuita zvipi vakavaka chivakwa chambuya nehanda vachitambisa mari ezvematicha chaivo chaivo vari kutambura havana pekubata tiringosairira vana vedu kuzvikoro ticha wacho ari kudzidzisa mwana ari kutadzwa kubhadharira wake chikoro apa mari dzakaweswa nevabereki vachiendesa maticha vachidzidzisawo vana kuti ramangwana rizonaka iko zvino vari kutambura maticha masoja iwayo anoswera achishungurudza vanhu vari havana pekubata vachibata vachiswera vachibira vanhu mari mumabhodha zvinonyadzisa ende ndatenda zvangu ndiri muno mubotswana
idzo kutange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Diana Kuvheya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remajistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva remwana weAfrica, International Day of the African Child. tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.